Tingati zvinoshamisa matano ari kutorwa nezvebazi rezveutano kuti vati vana chiremba vanenge vapedza chikoro vachishanda vachiongororwa sezvangagara zviripo vanganzi vana vechikoro havasati vave machiremba nekuti izvi ndo zvinoitika pasi rose. Tingatoshamiswa naivo vaakuda kuchinja kuti zvive zvemuno muzimbabwe chete nekuti machiremba kana achishanda anoshanda zvakangofanana nevedzimwe nyika. Chiremba wekusouth africa, chiremba wekunene kwaanayo tanzania ndizvo zvimwe chetezvo. Saka isu tiri kutokadzika nekushamisika nematanho avari kutora iwayo.
Saka zvinosiya papi iye junior doctor uyu, nokuti tinoziva kuti kana akanga anzi aamuinteni haachisiri pasi pebazi rezveutano, anenge apasi pebazi rezvedzidzo uye anenge amwana wechikoro, zvaakureva kuti haachatambiri muhoro.
Tingati kumbunyikidza kana kumanikidza vanhu nekuti zvinhu zvakaoma kuti tingangotora semufananidzo wekuti vabereki vanenge vachitoti mwana apedza chikoro aakuzvishandira asi kana vakanga vatora matanha vatauraya. Zvinoreva kuti munhu anenge achidazve rubatsiro rwevabereki kuti aende kubasa kunoshanda. Ende kurwadza kwazvo ndiko kuti machiremba vanenge vachangopedza chikoro ndivo vanoshanda basa guru vakanyanya muzvipatara. Vakange vasipo ivo zvipatara zvinogwadama, zvokugwadama kwazvaita izvo zvinokura mambasa kwavakaita nekuti ndivo vanobata basa rese guru. Kana vachizoda kubatsirwa pano neapo nevakuru vanozobatsirwa zvavo asi basa zhinji ndio vanoita kuti vanhu vazhinji vararame muzvipatara munyaya yekuda kwemachiremba akangopedza chikoro.
Saka vana chiremba vanogona here kupikisa kumatare iro danho ratorwa nehurumende iro kuti vanzi vavana vechikoro zvakati?
Ndine chivimbo chekuti zvinhu zvinopikisika kumatare nekuti nyika inoka hairarame iri muchitsuwa yegaka. Kune dzimwe nyika dzinoitawo zvimwe zvatinoona zvinoitwa nemachiremba. Saka tine chivimbo chekuti vana chiremba vachaenda na vachatora nyaya yeuenda nayo kumatare kuti zvigadziriswe nekuti izvi hazvisiri izvo zvaakuitwa nehurumende yedu.
Imiwo sachiremba zvii zvamungataurawo kuti dai zvaaitwa kuti pagadziriswe?
Tinongoti dai hurumende yaona kuti nyaya yemachiremba akarangwa mabasa yagadziriswa nokukasira nekuti zvavari kuita zvokuswera vachitsvaga dzimwe nzira dzekutyisidzira nekumbunyikidza kuti vanhu vadzokere kumabasa vasina kugutsikana nenyunyuto dzavo dzavakasimudza. Hazvino zvazvinobatsira nekuti isu tinoona hama dzedu dzingava vana hanzvadzi dzedu madzikoma vana mai nana mbuya ndivo vanorwara ndivo vari kusarisirwa neupenyu muzvipatara umu. Ivo vanhu vemuhurumende kana vachinge varwara tinonzwa kunzi vanokwira dzindege dzimweni dzenge vachienda kudzimwe nyika nekuti vane mari. Ruzhinji rwezimbabwe ruri kutambura nyaya iyi inofanira kuti igadzike nekukasira.
Mambonzwawo kuti ivo vana chiremba vari kutambirawo sei danho irozvi?
Idanho ravachoroporodza chaizvo nekuti tikanzwa kuti even vana chiremba vachangopedza vanga vachinzi vakasiridzwe panye kumabasa vakanyora zvamanyitonyo yavo rekupedzisira muna December uno varamwa vakati isusu hatisi kuzouya kumabasa nekuti nyunyuto yakasimudzwa nemadzikoma edu inyunyuto inosanganisirawo neraramo yavowo kana vapinda mubasa iyo. Saka vakamirira kuti nyaya idzi dzigadziriswe vozouyawo kubasa.